Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 24, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi.
Ini semushando wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi. Ichikonzero chekuti handisati ndanyatsogutsikana. Information yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzwawo kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idaidzawo dzawo mamwe imwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva retatu vanhu vashoma vachizvipira kubayiwa nhomba iyi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vanoramba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe izvo zviri kuramba kutambirwa nevanorwira kodzero dzevanhu. Studio 7 inotarisa zvakadzama zviri kuitika mumapato anopikisa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yekudzivirira COVID-19 kuvashandi vezveutano mudunhu remasvingo chapinda muzuva retatu nhasi. Bazi rezveutano richiti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba iyi huri kuwedzera kunyange hazvo risina kupa uwandu hwacho. Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Mukuru webazi reutano masvingo Dr. Amedas Chamu vati kunyange hazvo chirongwa ichi chakatanga zvishoma nemusoro wemuvhuro vashandi vakazobayiwa nhomba iyi nezvirona nhasi vawedzera. Dr. Shamu audza Studio 7 kuti musi wekutanga vashandi vazhinji vaisa kutsikana nenhomba iyi asi mushure mekutsanangurirwa vazhinji vava kubayiwa.
Chirongwa chokubaya vanhu nhomba chakatanga nemande musi wa22. Iko zvino pari zvino handisati ndava ne the exact figure yekuti vanhu vakabayiwa so far vangani, asi from a teams angari on the ground chakatangawo slowly vanhu vachibvunza mivunzo yavari kuvunza. Asi acceptance tiri kuona kuti iri kuita ichikwira zvokuti manumbers vari kutaura kuti zuva nezuva ari kukwira zvokuti patinozopedza 10 days ndofunga tinogona kunge tasvika pavanhu vatiri kuda kuti tibaye. Munomu takaona kuti tine about 11,000 mafrontliners.
Kunyange hazvo Dr. Shamu vati hofisi yavo haisati yapuwa uwandu hwevashandi vose vabayiwa pari zvino sezvo vashandi vavo vakabuda vachipinda muzvipatara zvemaruwa vanotarisira kubaya vashandi chiuru gumu nechimwe mudunhu rose pamazuva gumi. Asi vamwe vashandi vataura neStudio 7 vati vashandi vemubazi rezveutano vakawanda vari kuramba kubayiwa nhomba iyi iyo yakabva kuChina. Vashandi vepachipatara chemasvingo General Hospital vari kubaya vanhu nhomba vange vari kuchipatara chemushagashe nesamatoni nhasi. Chipatara ichi chiri kunze kwedhorobha remasvingo uko kwabayiwa vanhu vashoma vasingapfuuri gumi. Mumwe mushandi aramba kudomwa zita rake ari pamushagashe audza Studio 7 kuti haasati ave nechivimbo chekuti nhomba iyi yakanaka.
Ini semushandi wepachipatara handisati ndava kuda kubayiwa nhomba iyi nechikonzero chekuti handisati ndanyatsogutsikana. Neinformation yandakapiwa handisati ndagutsikana nayo kuti ndinyatsoziva kuti inondibatsirei nhomba iyoyi. Handisati ndanzwawo kuti kune dzimwewo isiri yekuChina idaidzawo dzawo mamwe zvimwe pamwe ndaigona kubayiwawo.
Vashandi vabayiwa nhasi varamba kutaura neStudio 7 iyo yatumirwa mapurisa kuti ibve pavanga vachibayirwa nhomba. Mutauriri weCOVID-19 Task Force masvingo Varojas iri mai vati havasati vaane uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba pamazuva matatu, asi musi wekutanga chete vashandi vakabayiwa mudunhu rose vaisvika 160 nevasere.
Pari zvino izvi panyaya yevaccination mumasvingo province programu yakatanga madistricts ese kune mateams mairi mairi each district. Saka musi wemande wakatotanga nekuvaccinata vanhu vanosvika iwo 168 health workers. Programu yezvinezvi yakatanga ichitageta mahealth workers wese vashandi vomuzvipatara vomaclinics ma doctors, ma nurses, ne wangu wese wano save ma health institutions. Ndo wakaba zirwa. Mswemande.
Vanhu vakawanda munyika vari kutyira nhomba iyi, asi Dr. Shamu wakurudzira kuti vanhu vabaiwa vachiti nhomba iyi yakanaka sezvo yakatendedzwa nebazi rezveutano pamwe ne World Health Organization.
Tiri kukurudzira kuti vanhu vabaiwe nhomba iyi nokuti nhomba yakasertifaiwa ne World Health Organization kuti iri safe, vanhu vanokwanisa kuti vabaiwe. Inhomba yakatoshandiswawo kune dzimwe nyika kwayakaonekwa kuti yakanaka.
Dunhu remasvingo rakavanhu zviuru makumi maviri nezviviri kana kuti 22,000 pachirongwa chekutanga chiri kuitwa mumazuva gumi. Nezuro vanhu vakanga vabayiwa nhomba munyika yose vanosvika zviuru zvina nemakumi mana nemumwe chete 4,041. Nezuro vanhu makumi mana nevasere vakabatwa nechirwere checovid-19 munyika mose, vanomwe vakashaya. Nyika pari zvino yave nevanhu zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe negumi vakabatwa nechirwere ichi 35,910, uye vapora vave zviuru makumi matatu nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevasere 32,288. Vafa nechirwere ichi munyika yose vave chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevasere 1488. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimbi.
Mtedzeri wemutungamiri wenyika Vakembo Mohadi nasi varamba mashoko ari kubuda mumapepanhau ekuti vakaita zveupombwe nemadzimai mana kusanganisirawo madzimai evanhu. Mutori wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rwaburitsa kuvatori venhau nhasi, vamuhadhi varamba mashoko ari kuburitswa nemapepanhau ekuti vakadanana nemadzimai aya anosanganisira mumwe anoshanda muhofisi mavo. Mumashoko avo vamuhadhi vati mashoko aya ari kuburitswa nevanhu vane chinangwa chekusvibisa zita ravo, avo vavati vakapinda mufori yavo zvisiri pamutemo pamwe nekutevedzera izwi ravo gweta, uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica. Vadhewa Mavhinga vati mashoko kuburitswa navamuhadhi haatauri zviri pachena kuti havasivo here vari kubuda mumasaisai vachinenedzerwa mhosva iyi. Vamavhinga vati vamuhadhi vanofanira kuongororwa nekukasika vachiti zvavakaita zvinosvibisa zita renyika.
Asi chakakosha ndechekuti hurumende yavamunangagwa ikurumidze kumbomisa parutivi vamuhadhi kuti vambomira basa, kuvachipa nguva kuti pagadzwe sangano kana makurukota anoferefeta nekuongorora nyaya iyoyo kuti chii chakaitika. Ichokwadi here, pane nyaya ipo here, zita renyika harina kusvibiswa here, neunhu hwakashata hunogona kunge hwakaitika.
Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vamavhelas kumalo vatsinhirawo zvataurwa navamavhinga vachiti vamuhadhi vari kuedza kuvanda nemunwe.
Tinotarisira kuti dai varatidzawo kugona kutungamirira zvakarewo kugona kuzvininipisa kana munhu uchinge watadza, vabvuma kuti zvedi. Ndinokumbira ruregerero, ndakatadza kumutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavaisa pachigaro, vakavatadzira nekuti zvavaitarisirwa nevanhu nematarisirwo avaiitwa semunhu anokodzera kunge ari pachigaro vatyora chivimbo ichocho. Zvakare unenge vachifanirwa kukumbira ruregerero kumacitizens enyika yeZimbabwe, kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Mukuru wekereke Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vamuhadhi hadzikodzere pamunhu akaita saivo anoshanda nesangano rinoona nezvekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Commission.
Muhofisi yavamuhadhi ndomuhofisi inohausa National Peace and Reconciliation Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda nekugadzikana kwevanhu zvakanaka. Na zvinonyadzisa kuti Vice President vanova ndivo mukuru wacho anoreportwa to NPRC anofanira kunga achigadzirisa nekupodzwa kwemaronda ari kukonzeresa kukurwa kana kuti kucreatwa kwemaronda mumarriage. Izvo zvetikunzwa kuti pane iva vanogona kunge vakatorambana maronda atotangaya, asi vari kuclaima ivo kuti vanotungamira NPRC. Isu sevemakereka tinokurudzira kuti ngabve pachigaro ichocho nokuti hana kodzero hana zvamuchose kufanira kunge achiita basa rari kuita iroro.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvinonyasa kuti munhu akaita savamuhadhi anowanikwa achityora kodzero dzemadzimai vakati vamuhadhi vanofanira kusiya basa.
Vakuita zvimwe zvisizvo pamusoro pevanhu nenyaya yekuti vanenge vane masimba akapfuura evanhu ivavo. Zvinhu zvinotsoropodzeka zvikuru, zvinhu zvisikafadzi, zvinhu zvokuti nyika kana yakatarisa ndofunga makaunzwa spokesperson vedu vafadza maheri vachitaura kuti tinoda kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe. Vasiri kuremekedza kodzero dzevanhu vari pazvigaro zvavari, vasiye mabasa ivavo avo avanawo. Zvigaro izvozvovo zvisiya, nekuti zvigaro zvinopihwa mari nevanhu kusanganisira madzimai acho vanenge vachitobvisawo taxi yavo, vanenge vachicontributa kunational purse. National purse ndio inozovabhadhara mari dzekuti vakwanise kufona kupfona kwavanoita, dzibhadhare maofisi avanoshandisa, dzibhadhare masalari zavo, munda dzavanofamba nadzo fuel, zvakawanda zvinenge zvichishandiswa. Mari dzeva taxpayers dzacho idzodzo ndo dzinenge dzakuzoshandiswa futi kuabvisa mataxpayers.
Mamwe masangano emadzimai akaita seWomen's Coalition of Zimbabwe akatonyorera komisheni inoona nezvekuenzaniswa kwemadzimai nevanhu rume yeGender Commission kuti iferefete nyaya dziri kupomerwa muhadhi kuti zvavakaita hakusi kutyora kodzero dzemadzimai here vachishandisa chinzvimbo chavo muhurumende. Mamwewo masangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum neWomen and Law in Southern Africa aburitsawo mashoko achitsoropodza vamuhadhi kakurudzira zvavanonzi vakaita kuti zviongororwe. Bepanhau repaindaneti reZim Live ndiro riri kunyanya kuburitsa mavhidhiyo nenyaya dzinonzi dziri kuitwa navamuhadhi nemadzimai havanonzi vanodanana nawo kusanganisira madzimai HDK akaroorwa, asi vamuhadhi vati zvose izvi manyepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Imwe nengo huru yehurumende yabvuma nhasi kuti vashandi vehurumende pamwe nevamwe vanhu muZANU-PF vari kutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba zvisiri pamutemo, nekudaro vanofanira kusungwa nemitemo yenyika. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakukusuo muchinoi nhasi pamusangano wavaita nevakuru mapazi hurumende gurukota redunhu remashonaland west, amai Muliswa Chikoka vati mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa havasi kufara negwaro reungororo yezvekushandiswa kwenzvimbo dzehurumende iro rakaburitsa pachena kuti nhengo dzebato reZANU-PF nevashandi vehurumende vari kuita zvehuori munyaya dzekuwananisa pekugara.
Let it be known to the ruling party leadership in particular that His Excellency is appalled by party's members' links to this scourge, and he wants all the bad apples that use and abuse the name of the party to be flushed out.
Musangano weZANU-PF kuti mutungamiri wenyika haasi kufara nekuwanikwa kwenhengo dzebato muhuori uhu, uye vanoda kuti vose vakasvibisa zita remusangano vabviswe.
Amai Muliswa Chikoka vaudza mapurisa kuti vaite basa ravo rekusunga wose ari kuita kana kuti akaita zvehuori pasina kutarisa kumeso. Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vematare kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti mutemo ubate wose akaita zvehuori. Amai Muliswa Chikoka vati vose vakawana nzvimbo kubva kuhurumende kana kumakanzuru dzekuvakira dzimba zvechitsotsi vanofanirwa kusungwa.
Our law enforcement agencies, hero basa. This is the time to gain public confidence.
Vamunangagwa vakaumba komiti yakaongorora kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzehurumende nemakanzuru pamwe nekutambira zvichemo zvevanhu vainge vatenga nzvimbo dzekugara asi votadza kudziwana, iyo yaitungamirirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Tendai Uchena. Ongororo yavauchena inoti muchinoi pane nzvimbo yeDestiny iyo yakapiwa vaobhedhaya Musindo vanotsigira bato reZANU-PF ava vakatengesera vanhu nzvimbo dzekugara, asi kusvika nanhasi vanhu ava vasati vapiwa pekugara kunyange vakabhadhara mari yavainge vanzi vabhadhare. Imwe nhengo yevechidiki yeZANU-PF vaMike Chimombe vakapiwa nzvimbo yekuvakira dzimba, asi kusvika pari zvino hapana chakavakwa, asi vanhu vachiti vakabhadhara mari dzavo. Asi vaChimombe vati vakapedza kubhadhara nzvimbo iyi vangomirira kuvaka dzimba. kuchitungwiza imwe nengo yezanu PF va Frederick Madamba vemushandira pamwe weZimbabwe United Western Housing Corporation vakasungwa nebazi rezvekudzivirirwa kwezvehuori masvondo matatu apfuura vachipomerwa mhosva yekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo. Muguta reNorton, kambani yeBeyond Reality yenhengo yezanu PF yeConsultative Assembly vadzimai muduri iri kunetsanawo nevechidiki pamusoro penzvimbo inosvika mahekta mazana maviri inofanirwa kuvakirwa dzimba iyo iri mumatare dzimhosva. Vechidiki ava avo vakabhadhara mari asi havana kuzopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vave kunzi mari inofanirwa kuwedzerwa. Mashoko amai Muliswa Chikoka anouya apo vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Tshombo vari kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo zvakanaka vachiita zvehori munyaya dzekupa vanhu nzvimbo dzekugara. Hatina kukwanisa kubata munyori wezvematunhu mubato reMDC Alliance vasisewo zvidzai kuti tinzwe pamere bato ravo panyaya iyi. Gwaro rekomiti yavauchena rinoti pane hori hwemhando yepamusoro hwakaitika pakupiwa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba mumaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Tshombo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita chikiribidi pamwe nekushandisa hofisi yavo zvisizvo mukutengeswa kwemastend muHarare. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTshombo avo vakasungwa nemuvhuro vakaita chikiribidi mukuwana mastendi zana nemakumi matatu muHarare vachishandisa makambani avo akati wandei kuisa mastendi aya muzita mavo. Rimwe remagweta avaTshombo vaLovemore Maduku vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vaTshombo vatongo vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera vaTshombo mhosva. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Superintendent Maxwell Gudo Richarima vaudza dare kuti nyaya dziri kupomerwa vaTshombo dziri mugwaro rakaburutswa nekomishoni yaitungamirirwa navatenda euchena yakagadzwa nemutungamiriri wenyika iyo yakaburutsa pachena kuti mastendi mazhinji ehurumende matunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano. Komishoni iyi ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemastendi aya. VaGudo Richarima vati vachiri kuita tsvagiridzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa navaTshombo asi vati umboo hwavainahwo pari zvino hunoratidza kuti vaTshombo vane chekuita nekutengeswa kumastendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chavaTshombo achiti vaTshombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidzana nevafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda navaTshombo mubazi rinoona nezvematunhu vatiwo semunhu aiva gurukota rehurumende vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachiti nechinzvimbo chavaive nacho muhurumende munhu anozi vana nevanhu vakawanda kunze kwenyika. VaMaduku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate. VaMaduku vatiwo vaTshombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari umwewo vakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbe vemutungamiriri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe vasiye basa muna 2017.
Zviri pachena kuti pane zvematongerwo enyika. Ndinoona kunge vanhu vari kutonga vachingori nenyaya yekuti takambopomera mhosva kuna Tshombo pakutanga pavaitora masimba nezvekuu zvezvo vachiita ana Tshombo ndo vanhu vaiita zvakati nechakati. Vamwe vacho vanhu vakatotiza vatya ipapo Tshombo ndiye chete umwe wevanhu vashoma akasara ari muno. Saka iye vanoti aidha kuti vanzwe zvavaitaura ichokwadi zvazvo vanoda kuti munhu anga akatiza kana ari muno toti akuisa kujere kuti vajustify zvavakaita muna 2017. That's why uchiona vanhu vachingounza munhu kukoti asitorina kana nyaya iripo vachimhanyirira kuti zvibude muchi mumapepa navo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi. VaTshombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa nenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuCalifornia ari kutsvagurudza kuti chii chingave chakakonzera kuti motokari yemutambi wemutambo wegolf Tiger Woods ibude mumugwagwa ichibva yanobondera pamuti ndokubheuka, izvo zvakasiya Woods akuwara zvakaipisisa. Tsaona iyi yakaitika nezuro mangwanani kunze kweguta reLos Angeles. Mushure metsaona iyi, Woods akaendeswa kuchipatara cheHarbor UCLA Medical Center. Mumiriri waWoods anoti mutambi wegolf uyu akakuvara makumbo ake. Mashoko aburitswa paTwitter yake anoti Woods akavhiiwa kwenguva yakareba pagumbo rake rekurudyi pamwe nechitsitsino. Zvinonzi Woods ari kudavira mushonga yaari kupiwa uye anenge akamuka nguva dzose ari pamubhedha wake muchipatara ichi. Mapurisa anoti haanawo zvinodhaka zvaakaona paongororo yaakaita pana Woods. Mapurisa aya anotiwo kukuvara kwaWoods hakusiyi upenyu hwake huri munjodzi, asi vamwe vatotanga kare kutaura kuti tsaona iyi inogona kupa kuti Woods asatambe mutambo wegolf zvakare. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumapato anopikisa pamberi pesarudzo dza2023 sezvo nhengo yeMDC Alliance amai Lillian Timvius navaBlessing Chebundo veMDCT vati vave nhengo dzeZANU-PF. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vagamuchira vaChebundo naamai Timvius kuhofisi yavo yeState House, izvo zvashorwa padandemutande reTwitter nevaimbova gurukota rezvekubudiswa kwemashoko muzvinafundo Jonathan Moyo, avo vati vaMunangagwa vari kushandisa hofisi yehurumende kuita zvebato ravo. Tabvunza vaChebundo kuti sei vafunga kutora danho iri.
Takatora decision, personal decision, kuti nguva yatikwanei kuti tikontribute kudevelopment yenyika kubudikidza nemaprograms akawanda wanda tichishandisawo experience atakawana neexpertise watakawana wakati wandei. Chido changu kuti ndive ndocontribute and leave a legacy mukudevelopa kwenyika. Asi zvamunoziva kuti panguva yega yega nyika ichiranwa inoranwa neparty inenge iri kutonga nemapolicies ayo. Saka naizvozvo kunobva mapolicies iwayo ndaita chido ichi ndokuZANU-PF vanenge vari kutonga, saka kunotobatsidzira from that point of view.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanotambira nemufaro vaviri ava.
Zvinhu zvinofadza nekuti nyama yakanaka inozvitaridza yoga, haiboperwe haidedzerwe semabhero ayo vanhu vanouya kunyama yakanaka. It's part of our 5 million campaign. Tinovatenda nekuya kwavaita.
Asi vachipindura mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachwayo vati izvi hazvisi kuzokanganisa gadziriro yavo yesarudzo dza2023.
Nyaya dzematongerwo enyika kana kuzvemapati zvinhu zviri zvinoipindwa kana kuitwa nekuda kwako inonzi voluntary. Ndichinoitika nechekuti umwe naumwe munhu ane zvaanu pindira mune zvematongerwo enyika, asi ndo zvinozobuda manje kana tasvika panguva yakaomesesa. Ndo zvaitarwa naPresident Tsvangirai kuti service and sacrifice. Panonge pakudwa service and sacrifice ndo panenge pakuoneka kuti iwo wakapindira chii mupolitics, uri kuite chii, ndo pazvinosvika ipapa. And izvi tichakunda zvese zvoita ZANU-PF zvekuda kucreata zvimapati zvavo ata vachitora vamwe vanhu vachidi kuda kucreata one party state kana one faction state. Izvozvo hatinei nazvo, ticharwisa kuti vana vaZimbabwe vasununguke zvakanaka, vagare zvakanaka.
Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka mubato reMDCT umo Dr. Thokozani Kupe vari kuramba kutambira kukundwa kwavakaitwa sarudzo navaDouglas Monzora vachiti dzaive nemhirizhonga uye dzakabirirwa. Taedza kubata amai Kupe navaMonzora kuburikidza nekuvanyorera mibvunzo, asi hapana angati apindura pataenda pamhepo. Mukuzeya zviri kuitika kumapato anopikisa, tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu.
Ndichitarisa mapato anopikisa muZimbabwe, ndingati ini ndichiri kuitika ikoko ndo vatinoti mahumbwe ekuti iwe ndiwe baba ini ndini mai. Kuri kuendwa hapana, kuri kuendwa neopposition muZimbabwe. Mashoko anorwadza kutaura, asi ndo chokwadi chekuti hatina opposition muZimbabwe. vatiri kuti opposition vanhu vari kutsvagawo cheuviri vari kutsvaga kurarama ndosaka muchiona kuti zvikatirwadzei unoona vanocrossa floor vakuzanu PF vakawanda vacrossa floor vachienda kuzanu PF ende kune vazhinji vachavatevera
vamwe vaimbova nhengo yeMDC mudare reparamende vachimirira Masvingo Central vatongai Matutu ndevamwewo vakaenda kuzanu PF vakatambirwa zvakare kustate house navamunangagwa. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri muCanada zvinoti zviri kufara nemabatirwo ari kuitwa denda reCovid-19 nehurumende yenyika iyi uye zvinoshuvirawo kuti Zimbabwe ine zvakawanda zvainokwanisa kudzidza. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCanada, mufundisi Takudzwa Mukumba vekereke yeApostolic Faith Mission kana kuti AFM, asi vanoti dambudziko guru ranyanya kusangana nevanhu vemuZimbabwe vari muCanada inyaya dzekusanyatsogadzikana mupfungwa. Vanoti zvakakosha kuti vanhu vapote vachibvunzana upenyu panguva ino yeCovid-19. Regai tinzwe hurukuro yavaita naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7.
KuCanada dambudziko redenda ririko, asi rejainditi hurumende kuno iri kubatsira zvakanyanya. Pairi kunyanya kubatsira inhau yekuzivisa vanhu madzivirire avangaite dendai, marwisire avangaite dendai. Kudzivirira ndinoreva kuti vari kukurudzira vanhu kupfeka zvinovhara mhino nemiromo yavo pavanofamba vachisangana navanhu, zvatiri kuziva zvinonzi mamask. Zvinobatsira kuti ukasangana nyangwe neanenge aine dendai hakuna zvinogona kutapukira kuya kwauri. Zvimwe zviri kukurudzirwa ndezvekuti panosangana vanhu vachengetedze mikaha pakati pavo yatingati social distancing muchirungu, inoita kana zvinambwe zviviri. Izvi zviri kubatsira zvakanyanya nekudzikisira nhamba dzedenda. Zvimwe zviri kuitika ndezvekuti makambani anenge achishandira vanhu vazhinji wakuita kushandira kwekuti munhu anoshandira ari kumba. Zviri kubatsira zvakanyanya as well kuti chirwere ichi hachisi kuzouya futi kudzimuri, because vanhu vaakungogara vari mudzimuri dzavo, asi vachigara vari mudzimuri dzavo vachishanda kuti vakwanise kuona chikafu chokudya nezvokudya. Uye hurumende inobatsirawo pano neapo kune vamwe vane makambani, nekuti kune mamwe makambani akakanganisika zvichidipendawo nekusimba kwaakaita nokuda kwedenda. Asi hurumende iri kubatsira makambani kuti aregedze kuvhara.
Tiri ipapo tinonzwa vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kusangana nekushushikana panguva inoiye yatingati kushushikana mupfungwa kana kuti mental health. Zvakamira sei ikoko?
Ichokwadi, mamental health situations uye kushushikana mupfungwa ariko kuwanda. Ndinofunga kuti nemamiriro akaita zvinhu, zvinhu zvinogona kuramba zvichioneka, nokuti savanhu takajaira kusangana tichitaura nyaya tichitorerana mitoro yedu. Asi ukasvika panguva yekuti wakugara wega, zvauri kungofunga uri kufunga wega, hauna umwe wekutaura naye, hauna mumwe anokuti mangwanani mamuka sei, hauna mumwe anogona kukukurudzirawo kuti ngatiendei kuchechi. Uri kuona kuti machechi mazuva ano tiri kupinda paonline, saka mumwe anobva agona kungoneta kupinda paonline paya. Saka zvokonzera kuti inopfungwa pakuremerwa kwadzo uye pakutambudzika nokufunganya kuti zvino zvinopera rinizvi, mhuri yangu inodye, remangwana rakamira sei, ine tariro rine remangwana. Vazhinji vari kusvika panguva yekuti vari kukanganisika nekuti mibvunzo yakawanda inenge isina mhindo.
Saka imi semakereke, zvii zvamuri kuita kubatsira vanenge vapinda panguva yakadai yekuti pfungwa dzawanda?
Samakereke chikuru chatiri kuita kukurudzira kunamata pamwe chete nekuedza kutumira manotifications iviso zvekukurudzira vanhu kuti uyai tinamate pamwe chete. Uye pakunamata paya tochikurudzirana kuwane tariro.
Avo vanga vari mufundisi veAFM Pastor Takudzwa Mukumba vachitaura naMavilas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muToronto kuCanada. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.